Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zambia yomhangarira Zimbabwe kusadhaki neAfrican Union mushure memashoko ainoti ndeyekuisvokosva akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita navaVladimir Putin mutungamiri wekuRussia.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Mutori wenhau weStudio 7 Lucia Sini aradzikwa nhasi muHarare. Nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakasungwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa dzodzoserwa mutirongo zvakare kusvika svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vaMulambo Haimbe vaudza dare reparamende ravo kuti vakumbira veSADC neAfrican Union kuti vapindire pakusvokoswa kwavanoti kwakaitwa nyika yavo neZimbabwe nekuda kwemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vaiita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakabuda pavideo vachiudza vaPutin kuti vaida rutsigiro rwavo sezvo Zambia yave kukonzera kusagadzikana muZimbabwe nekuda kwekudyidzana zvakanyanya neAmerica. Asi Zambia inoti inoda kuwirirana nenyika dzose kusanganisira iyo Zimbabwe, America neRussia yacho. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zambia yati yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo yerusununguko uye ikatokurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa ivo vaMnangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Zambia zvayaita yaratidzawo kuti vanonzwisisa machannels ekuadresa magrievances kana kupokana nedzimwe nyika. I think kubva pakutanga pakataura President Emerson vaina vaPutin zvavakataura, Zambia yakati aiwa ticharesponda nenzira dzakafanira, and ingofungidzira kuti zvakakosha kuti nyaya idzodzi dziadreswe. Ndinyatsonzwisisi zvangu kuti sei hurumende yeZimbabwe yaramba yakatsimbirirana neZambia kunge vari kuda kutsvaga kurwisana neZambia kana kupopotedzana neZambia.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitwa neSADC neAfrican Union?
Chatinofungidzira uchofanira kuzoitika ndechekuti SADC neAU zvinofanirawo kuratidza kuti zvine mazino zvinokwanisa kuadresa machallenges anenge achisesana nedzimwe nyika sezvakaita izvozvo, zvokuti tensheni yacho yaramba ichingokura ichingokura. Hazvidi kudaro kuvava tijani ndesaka ndichifungidzira kuti Zambia zvayaita zvakanaka pane kuti irambe ichivaitewo zviri kuita Zimbabwe yotangawo kungopopota nekwaiye kufungidzira machannels avashandisa machannels akanaka. Challenge inozongouya ndeyekuti SADC ine mamekanizimu here kuti vamunanga gwapo vanenge vachicheya SADC vasazoinda fees.
Asi tichitarisawo izvo zviri kuitwa neZimbabwe yaisangofanira kungokumbira regerere panyaya iyi kuti nyaya ipere nekuti vanenge vari kuti pakangovhiwa chidembo paruzhinji nyaya iyi yaifanira kutaurwa pasina vatori venhau.
Tofungidzira kuti kubva mumaonero edu edumoparetero unoita nyika yeZimbabwe atingi ritori dambudziko rekuti zvinotadza kuti vanotonga kuZimbabwe vakazara nechimwe chimbindi ndoga chekuti hatiudzwi zvekuita.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Yasini uyo akashaya nemusi wemuvhuro aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Hama, shamwari nevezvematongerwo enyika vapa uchapupu hwekubata basa nemazvo kwaaiita. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vasanangura mushakabvu semunhu aive neushingi, rudo achigona basa rake, uye vakadzidzisa vechidiki vakawanda kuita basa rekutapa nhau munyika. Mutungamiri wesangano rinomirira vatapi venhau vechidiki munyika reYoung Journalists Association of Zimbabwe, Valeopold Munende, vaudza gungano parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Lucy.
Should make the job lighter for my young journalists. Zvekuti stori yai kuti yabuda mangwana yeuno uchidada asino uchiziva kuti hai hafu job yakaitwa nenasina.
Mutapi wenhau zvakare aive shamwari yaLucy Sofia Mapuranga ati mufi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera asiya.
Mukadzi uyu anga akashinga mubasa rake. Mukadzi uyu anga ari focus in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learnt a lot from Lucy. Kana wanga uri munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalist esasar kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it.
Vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengetana Tilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo iyo vatsanangura semunhu aiita basa rake nemazvo kubvira kuZBC. Tilda ati,
ndangotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindastry yejournalism, ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire.
Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti ZUJ, MISA neMedia Center atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Vaimbo vemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita.
Mhuri yekwaNu tizivai kuti isu tiona kamba, isu tiri kurespekta ligas, isu tinomusaluta, tinomuselebreta. We give the assurance kuti Comrade Lucy, a veteran journalist, ziva kuti isu hatizodududzi. We are going to finish the unfinished business of democratizing Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato reLabour Economic African Democrats, Amai Linda Masarira. Mushakabvu asiya vana vaviri. Vakuru venhepfenyuro yeStudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nhepfenyuro iyi kubva muna 2008. Ndaka mira Studio 7 Marare, Dini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Johnson Timber ne vamwe vebato ravo vanodarika makumi manomwe vakasungwa nemusi wesvondo vacharamba vari mutirongo kusvika svondo rinouya sezvo pasati papiwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa ava vaida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare. Asi mapurisa akabva asvika pamba apa ndokutanga kuvarova zvakaipisisa achiti vaironga kuratidzira. Vebato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance rinotungamirirwa naMa Elizabeth Valerio nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International vashora zvikuru kusungwa kwevanopikisa ava vachiti kuvambunyikidza. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Vachichiti rakange vati nhasi vachaudza vamwe vafakazi vaviri vachange vachipa umbowo wekuti tine mhaka yei vachichiti vasungwa vakawana asi nhasi vatadza kuudza vachichiti vaya zvinova zvazokonzera kuti tienderere mberi tichipawo nyaya yekuti tichipawo umbowo hwedu wekuti tine mhaka yei vasungwa vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi panyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete
mapretabushins ose aitwa dare richapa mutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya zvinova zvinoreva kuti weekend yose vaJohnson Timber pamwe chete nevakasungwa vakasungwa navo musi wesvondo yapfuura ine vacharamba vari murimand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here zviri kufamba sei?
Nezuro dare rakapa mutongo kana kuti oda yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudare tingavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bhel asi vakapiwa mukana wekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo saka hazvigoni kuti varapwe vari kurimand prison hazvigoni kuti varapwe vari muchidzarira asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vane vari pasi peprison service.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu tine hurongwa munyaya yekuti bumirero remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.
Rimwe gweta renhengo dzeTriple C dziri muusungwa vaAgents Gumbo vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru zvina vanonzi vanofa muKenya gore rega rega nekuda kwekurumwa nenyoka uye vamwe zviuru zvinomwe vanoguma vaoma mutezo. Nekuda kwekuparadzwa kwemasango vanhu vachivaka dzimba kurima kana kushandukawo kwemamiriro ekunze nyoka dzakawanda dzinonzi dzave kupinda mudzimba dzevanhu. Panonzi pane kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Israel iri kukanda zvombo kubva mungarava dzehondo, motokari nendege dzehondo. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu gumi nevaviri vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vamwe varimi vari kuchema chema kuti nyaya yeuori zvikuru muzvirongwa zvehurumende zvinenge zvakanangana nekuvasimudzira iri kuvadzosera kumashure zvakanyanya zvopa kuti varambe vachinonga svosve nemuromo. Semienza niso pane chirongwa chemari inoda kusvika mamirioni makumi masere nemasere kana kuti 88 million United States dollars yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekupa varombo kumaruva mbudzi kana kuti presidential goat scheme isina kufambiswa zvakanaka. Anonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekumhondorongezi vaNelson Chivavaya vari kuchema chemawo kuti havasikunzwisa kuti sei vari kunzi vabhadhare zvakaremwe mari inosvika madhora 14 ekuAmerica kana vachida kupiwa gotora rembudzi.
Mbudzi takapiwa asi tikanzi tibhadhare mari inoita $14 yekuchengetedza mbudzi yehono yatisingazivi kuti iri kuenda kuti nekuti programu iyi ndeya president.
Mambo Chundu vaEbo Chundu vano
kudokunimine mari hatina mari machi saka hakuna tikamupuwa station hatatakwanisa kuwana kuti tirese mari dzacho dzinodiwa idzii. Takavari tinomusanganisawo mbudzi dzodzodzo dzinobereka nembudzi dzakanaka tutama gosti dzakabata.
Vakapiwa basa rekutenga mbudzi idzi inhengo yezanu PM Central Committee vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu. Asi mumashoko kuvatori venhau, komisheni inoona nezveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti US 40 million yakapiwa vaviri ava yakashandiswa kutenga mbudzi shoma shoma, imwe yakawanda ikatengeswa dzimba nemotokari pachiitwa zveori. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira varimi vekumamisha vakwegura shirikadzi vakaremara nenherera uye vaifanirwa kupiwa mbudzi dzinodarika zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 632,000. Chirongwa ichi chakaparurwa navamunangagwa mbune kuchipinge muna 2022 vachivimbisa kuti maruva ose zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 aizopiwa sheshe gumi nenomwe uye hono imwe chete. Mbudzi idzi dzaizotenderera mumusha sezvo painongoita mbudzana inobva yaendeswa kune imwe mhuri. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu rematshonaland west amai Evelyn Ndoro vanoti havasi kufara neuwandu hwembudzi dzavakapiwa.
Yado second year running. Na last year zakanguya zviri 40. Zvakapiwa pakaitwa presidential rally uko. Saka hatina mafigures. Hatingoshanda nyera kuti tisvike kuti 6,000 that we don't know when they will come.
Amai Ndoro vanoti mumwe aiva pambudzi ndiva Chimombe.
Ini handizi tenge kapuwa ni contract dzenyu. Vana one of them was Chimombe. But handizi kuti ndiyakanga iri kampani ipi yange yakapiwa. Makontrakti akaitwa neministry.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoti havazive kuti vanhu vakapiwa mbudzi vangani chaizvo. Asi kune vashoma shoma vakawana mbudzi idzi vakaita samaisibongile wata vekumakonde kumashonaland west vanoti chirongwa ichi chichavabatsira.
Chirongwa ichi chembudzi chakanakira kuti madzimai ekumaruwa anokwanisa kuzvimiririra. Because I understand kuti upenyu hwekumaruwa hunova huri pakurima nepakupfuma kwezvipfuwo zvinosanganisira even vakuhuku doro izimbudzi zvichisvika kuiven mombe.
Amai wata vanoti nyaya yekuti mbudzi ikabereka yopiwa mumwe inosimudzira vanhu vakawanda. Mumwe mugari wekukaribha muzvari Hezo Jonasi vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumadzimai anowanzosiyiwa mumabasa ebudiriro munyika.
Vakadzi vazhinji vamasingagoni kana kushandira asi apa unoda kupurogiramu yatakapiwa projekti tikuona kunge ichasimudzira madzimai akachiwana.
Hurumende yaitiwo dzimba mazana matatu dzakapiwa mbudzi kumatebereland north nesouth asi nyaya yehori iri kukanganisa zvirongwa zvekusimudzira varimi zvakaita sepfumvudza nechecommand agriculture. Bazi rezvemari rinonzi rakarasikirwa nemabhiriyoni matatu nekuda kwechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee inoti parizvino pane vatambi vemitambo yakasiyana-siyana vashanu vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi Olympic Games ari kuitwa ku Paris ku France mu mwedzi uno uya. Vatambi vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya pari zvino vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Tapiwa Makarao, Rutendo Nyahora na Makanaka Ishe Charamba, Steve Cox anoita zve rowing. Mukoziya nezvenyaya iyi Marvelous Mutyanganya uye Studio 7 abata vari kutungamira chikwata ichi kumitambo iyi varingisai Mapondera.
Parizino watambi wedi wakwanisa kuti vaenge vachienda kuma Olympics vashanu. Tine 1 marathon anonzi Isaac Mpofu, murume anomhanya malong distance aya atinoti marathon. Koita anoita zvemabots zvezvikepe anonzi Steven Cox uyo anova akakwalifaya. Tozoitawo futi zvakare vanoita zvekumhanya izvi tingati masportsfield muma 200 meters. Kune mukomana aripo akakwalifaya pakare ipapo, uyezve tinewo mutikana mumwe chete marathona Nyahora anova iye achange achienda akamirira vamhanyi vechidzimai akakwalifaya tingachienda. All in all pari zvino tine vatingati masportsperson vashanu vakakwanisa kunge vachivari nomirira Zimbabwe. Tichiri kutarisira kuti pane vamwe vachauya kubva kusini haisati yapedza sini iri kupedza iyo mukuwa 24 June. Saka tichiri kutarisira kuti pane vamwe vaviri vatatu vachange vachidiwa nechikwata chedichi.
Chikwata chezimbabwe chichasimuka rini kubva kuZimbabwe makananga iko kuFrance?
Maasumukiro dano tishiyane zvichienderana nekuti makompetition akamira zvakadini. Inini chemutungamiriri ndichatanga kuenda naadministrator tofanwa kusvika kumusi wa 18 July ndoba tinoita tirenge tasvika. Vimwe vamwe vedu ava vatange vamwati vamwe vari kutsvana kugadzirira magengo ari kuGermany vatange bva kuGermany ikoko vakananga kuParis. Vari mumwe muZimbabwe vatange vachisimukawo vachiuya zvichingodaro zvichidaro zvinenge zvichienda nekuti makompetition avo ari kuitwa papi akamira zvakaita sei.
Makwikwi aya akareba zvakamira.
Makwikwi aya achaita iwo kubva tichatanga kuti makwikwi aya achatanga kubva musi wa 19 kusvika musi wa 12 August ndokureba kwakaita. Asi pane akasiyana-siyana anenge achiitika pamakwikwi aya mhando nemhando dzakasiyana.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe chichaenda kumakwikwi maOlympics kuParis varingisai Mapondera vachitaura naMarvelous Mutyanganya weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndisiri maswera sei aiwa inga swera zvangu ndirimo muno muZimbabwe zvangu. Inini ngade kutaura panyaya yekuti avari kuzi vakaita huri vamutsvagwa ne anti-corruption ana chivayo nana nhinga idzi nyaya dzadziende mberi idzi.
Pa Studio 7 muri seiko muri sei? Zvinoitwa naChivhayo zvina kunaka. Chivhayo asati daro vedu wechiwa 40 miliyoni vakomana dei akaiswa muzvipatara vakomana. Vanhu vasadaro vanhu vezi vanopiefa vanoitireko kudaro vakomana. Mutudziro MP wekusanyati uko kuti kambamura kuti network vedu asadaro kambamura vakomana.
Pastudio 7 makadi kwana Jonga makadiko. Inini ndine zvinondombo ndinetsawo ini panyaya yemapuresidenti Zimbabwe. Ini ndine mumwe watsigiri weZanupf vati zvimwe zvacho zvaakuita nemapurisa edu munyika medu ka zvimwe zvacho hazvizoiti zvaakunyadzisa. Ndakabatikana chaizvo namai ava mai vechikuru vachinzi varohwa nemapurisa. Mapurisa emunyika medu hasisina respect. Ndakaunzwa kubatikana ndiri mumwe mutsigiri zvangu weZanu asi zvimwe zvaakuitika munyika medu zvaakunyadzisa. Ndine mai chigaba zvangu ndiri pano pagoko apa.
Masoja nemapurisa akaramba akapeta maoko asitengwa nemari hakuna kwatinoenda senyika. Dai masoja apepuka mapurisa arimekedza zvido zvevanhu vanotungamirira mapurisa nevanotungamirira masoja vanofanirwa kuvhurika kumeso vasatevedza zvido zvemunhu wani. Avo vejudiciary ngavaremekedze kodzero dzevanhu. Mutemo usingatarisi kuti wabuda muimba ipi. Tarirai zviri kuitika kuSouth Africa zvinodadisa uye ikonomi yavo muchaona ichikwira kwete zvekungotaura kuti nyika yedu ikonomi yedu iri kukwira kana kuzvitutumadza nekushandisa masimba emasoja kana kuti mapurisa. Zveikonomi kugadzirisa ikonomi hazvidi nharo zvinoda kugara pamwe chete kwete zveutororo hazvinyukuri nyika mukanwa mamupere.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga.
Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weR&B Zim Denso kudzaisi gauke anozikanwa nerimagitare rekuti Sisianti. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvans Ninga weStudio 7.
Takatanga zvema gitari in 2012.
Ah, 2012 wanga uchiri mudiki iwe. Vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vangu from day one brandishiri mudiki, brandishiri ka 2-year-old say. They knew kuti this is what I wanted to do, because ndaigara ndichimboti mama, daddy, what did I do? Ndichaita munyimbi mukuru. So yeah, the day came kuti ndiite music yacho na vakangondipoma blessings avo, and they've been supportive ever since.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurova?
Hey, vanhu vari kufarira the new song, Need Your Loving, that I just released. Vari kuifarira zvekuti, and I'm so blessed right now. I'm so grateful. We let you get down, 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 down.
Matambudziko aunosanganawo nawo ndeapi?
My challenges that I've been facing are mostly financial. Vision yandinayo inoda a bit of ka big. So that's been my challenge, but I'm getting there slowly getting there.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata, they can find me on social media, Facebook, Instagram or TikTok at CCYantiSix. Alternatively, vanogona kunditumira an email CCYantiSix@gmail.com.
Was a Friday chimbotipakanz wisaka igidige.
Okay, so this is a single inonzi Need Your Loving.
Oh, I need your loving. I just gotta have your loving, my baby. Oh, I need your love. Don't give it to me on and on and on and on and on and on along. Oh, I need your loving. Yeah. Oh. I enjoy the song.
Kambo kanonzi Need Your Loving kubva kuna kudzaisi gauke kana kuti Sisianti anga achitaura ari parunare naIvans Ninga weStudio 7 ari muHarare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwenhengo dzeCCC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyamira Gibsube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.